Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 30, 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato rezanupf mudunhu reHarare idzo dzakatanga zvisina kurongeka nezuro dzave kutarisirwa kupera mangwana uye zvichabuda musarudzo idzi mune mamwe matunhu zviri kuratidza zvisati zvatsinirwa zviri kuratidza kuti vamwe vari kumirira matunhu vave kutoziva kare kuti vakunda. Zvimwe chete zvoone kumasvingo, vanhu vanga vakaungana munzvimbo dzanga dzichivhoterwa, vamwe vachikwikwidzana vachiitisana nharo nekupokana nezviri kubuda musarudzo. Nyanzvi mune zvekurapa dzinoti kurimwa kwembanje kuti ishandiswe semushonga wekurapa zvirwere zvakasiyana-siyana idanho rakanaka zvikuru uye zvichabatsira vanobika mapiritsi nemishonga. Tichakupaiwo zviri munhau dzemitambo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato rezanupf mudunhu reHarare idzo dzakatanga zvisina kurongeka nezuro dzave kutarisirwa kupera mangwana uye zvabuda musarudzo idzi mune mamwe matunhu zvisati zvatsinirwa nebato iri zvinoratidza kuti vari kumirira bato iri ukambuzuma muNational Assembly pari zvino vatinashe Maduza vakundwa musarudzo idzi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro vezanupf muHarare vaGoodwills Masimirembwa vanoti kunyange hazvo pakamboita zvinetswa, sarudzo idzi dzave kufamba zvakanaka uye dzave kutarisirwa kupera mangwana. Asi vanoti mune mamwe matunhu kuvhota nekuverengwa kwemavhoti kwapera, asi vanoona nezvekurongwa kwemusangano vaEngelbert Rugege ndivo vachazivisa zvabuda musarudzo idzi.
Maprimary elections achiri kufambira mberi muHarare. Kune maconstituencies apera sarudzo akaita semabvuku Tafara, Harare East constituency, Kuwadzana constituency, Warren Park, Budiriro, Dzivarasekwa, asi dzimwe nzvimbo achiri kuenderera mberi.
Zvabuda musarudzo idzi zvisina kutsinirwa nevakuru vakuru vebato iri zvinoratidza kuti vamasimirembwa vakunda kumabvuku Tafara, vanomira kuwadzana East amai Bheti Kaseke vakundawo, vamwe vevakunda ndivadhani Derera kumufakose, vaGodfrey Gomwe kubudiriro, vaTerence Mukope kuHarare East, vaGilbert Muponda kuWarren Park naDr Obadiah Moyo kuZengeza East. Chakadai, bato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa razivisa nhengo dzebato iri dzichakwikwidza musarudzo dzeprimary idzo dzinotarisirwa kuitwa musi wa12 Chivabvu. Sachigaro webato iri muHarare, vaEric Murai avo vanomirira Highfield East ndivo vega vasiri kupinda mumaprimary. Vanomirira bato iri kuHarare West muzvare Jesse Majome vachakwikwidzana namuzvare Johanna Mamombe. Kumufakose amai Suzan Matsunga vachakwikwidzana naamai Sabina Tiriboi. Kumabvuku Tafara vaJames Maridadi vachakwikwidzana navaJames Chitakwa. Kwozoti kukwadzana East vaCharlton Wende, vaStuart Mukoi navaUraye Mangwiro ndivo vachakwikwidzana. Vanoona nezvesarudzo muMDCT mudunhu reHarare vaIslam Samadosi vaudza Studio 7 kuti vanokurudzira kuti vadomwa ava vataurirane uye kana vakawirirana hapazoitwe sarudzo.
Saka kana tichinge takuziva munhu ari kumirira ZANU PF, isu totaurirana kuti pautatu hwedu ari kukwikwidza takamirira, for example, Warren Paki, ndiani angakwanisa kudya kandidati yechi yezano PF? Sezvatakaita ku national level kuti ZANU PF yakaunza vamunangagwa, isu takagara pasi se MDC Alliance tikati ndiani anokodzera anokwanisa kudya vamunangagwa, tikabuda na President Nelson Chamisa. Saka ndozvatibuda kuitawo kuma districts, ndozvatibuda kuitawo kuma wards kuti kandidati yose yezano yaiswa ipapo, isu totsvaga munhu anodini anoikurira.
Pata vabvunza kuti vachashandisawo mapurisa here pamaprimary sezviri kuitwa nezanu PF, vasamadhosi vati havasi kuzoita izvi sezvo vasina chivimbo nemapurisa.
Isu tine security yedu yakakwana, internal process yatiri kudini yatiri kuita tinongoiita mune zvakanaka, hatidi kufukura hapwa, nokuti dzimwe nguva tikazoda kudana mapurisa vanogona kunge vasingatifariri vozonyara zvisiri izvo, tinogona kupindwa, iyaya munoti infiltration nemuchirungu. Saka zvinhu zvedu zvakarongeka.
Zvichabuda musarudzo dzemaprimary ezanu PF zvinotarisirwa kuziviswa mangwana kana kuswera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tichiri panyaya yesarudzo dzezano PF, kunyange hazvo kuziviswa kwezvabuda musarudzo kune dzimwe nzvimbo dzakaitwa sarudzo nezuro kwanonoka. Vamwe vakakunda pasarudzo dzemakanzura Masvingo nhasi vaswera votopemberera vachimirira kuti vazoshevedzerwa zviri pamutemo. Mutoro wedu enhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Mudhorobha reMasvingo, mamwe mawadha akakwanisa kuita sarudzo nezuro akaita sekuward 4 kwasera kune mhururu nemuridzo, vatsigiri vachipemberera kukunda kwavatavara mudukuti. Asi kune vamwe vaikwikwidza kupinda muparamende havasati vaziva sezvo mamwe mawadha azotanga kuvhoteswa nhasi uye achipedzwa na 6 manheru. Vamudukuti vati kunyange hazvo vakamirira kuzoudzwa zviri pamutemo, zviverengwa zvepaivhoterwa muward mavo zvanamirwa panzi zvaratidza kuti vakunda uye vari kufara nazvo.
Takwanisa kuita mavhoti anosvika 431, vanoteverawo vachita 42, 21 ne22 ne12. Asi tachiita zvonzvomba medu, takuchibatana pachipamwe vanhu vese vemuward 4 vanga vachikondesta navo, tobatana tota chinhu chimwe chete kuti tisimudzire wadhi yedu. Shungu dzedu ndidzokugadzira wadhi yedu kuti ive neutungamiriri hunobva muwadhi yedu, ichisimudzira madevelopments ese achange achiitika imomo takabatana.
Asi kune dzimwe nzvimbo, Mvonga Mupopoto nekunetsana kwaenderera mberi nhasi, vanokwikwidzana vachipomerana mhosva dzekubira musarudzo kubudikidza nekubviswa kwevatsigiri vavo mubhuku rekuvhota. KuChired South, vanokwikwidza vatatu pachigaro cheparamende nemakanzura gumi nemasere vakabuda musarudzo nezuro vakasiya munhu mumwe chete achizvikwikwidza. VaDarlington Chiwa, vaFrancis Moyo navaNomen Sharara vakabuda musarudzo vakanyorera utungamiri hwesarudzo uye mutungamiri webato ravo vaEmerson Munangagwa gwaro renyunyuto vachiti sarudzo idzi dzitangwe. VaMoyo navaChiwa vanoti vafarai Musika vanhu vavaida kukwidzana navo vakabvisa mazita evatsigiri vavo mugwaro rekuvhotesa, izvo zvakaita kuti vabude musarudzo idzi.
Inini ndaita pull out because vanhu vangu vange vandichindisapota vose vakashayikwa mavhotasiro emasels. That means verification yakaitwa nemamanagers imwe kandi ndozvaiva paground, like munanonzi Munduru ndiye akaita verification exercise yechirege west, and we complained hapana akada varamba vachingoti election ngaindre aringoita ari one. Taisa petition yedu kumusangano kuti first secretary yedu vaidi Munangagwa vazive kuti ndo nhunha dzatinadzo kuno kuchirege west. Kana ivo vaita verdict yavo vakapa decision yavo ndo yatinoteedzera iyo.
VaChiwa vanoti vakabuda mumakwikwi aya nekuti chero ivo zita ravo rakabviswa mugwaro rekuvhotesa zvekuti vakange vasingakwanisi kuzvivhotera.
Mavhotasiro acho ese akakombainiwa ne1 candidate and paitwa verification vaitoedita vachibisa masa anyone unenge achionekwa kuti the supporter weimwe candidate siriyo yaibiswa. So it was like tikuenda kuelection yemunhu because vanhu vanongonovhota ndio vanofanira kumusapota chete. Vasinga musapoti vese vakabiswa from their voters roll, including small sitting kan mananganji makandidates acho takabiswa pavoters roll. Saka unoenda kuelection yekuti you cannot even vote for yourself.
Mapurisa nhasi azoshevedza kudzinga vatsigiri vevatatu ava nemakanzura gumi nemasere varatidzira mudhorobha reChiredzi vachida kusarudzo idzi dzimiswe nekuti vamusika vanhu vakange vomhanya mujawo uyu voga. Kune dzimwe nzvimbo dzekuzaka Central neEast vatsigiri veZANU-PF varatidzirawo mushure mekushayikwa kwemazita evavaitsigira mukukwikwidza kwezvigaro zvemakanzuru. Kugutu East sarudzo dzazoendera mberi nhasi mushure mekunge dzakanonoka kutanga nezuro uye vanokwikwidzana amai Beta Chikwama navaMafias Mulambo vakambobatana pahuro vachipokana panyaya dzevanovhota. Pakaita mhirizhonga pabhasira mushure mekunge mumwe aikwikwidza ukanzuru kuward 17 muGutu East vanhamota Garirofa vakarohwa navaKennedy Jongwe vachipomerwa mhosva yekukwidzana baba munini vavo vaMartin Jongwe. Vatagarirofa vakamhangara nyaya iyi pabhasira police station vakazoendeswa Gutu Mission Hospital kunorapwa. Zvichakadaro vatungamiri vesarudzo dzeZANU-PF Masvingo vati vachadaidzira zvabuda musarudzo kubva kumatunhu ose nhasi manheru vachiita zvishoma nezvishoma. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Kudunhu reMashonaland West, sarudzo dzeprimary rebato yeZANU-PF dzakaitwa nezuro dzinonzi dzichadzokororwa munzvimbo dzinoti Chinoi, Makonde neZvimba North nekuda kwekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo idzi. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhengo dzebato reZANU-PF dzakakundwa musarudzo dzemaprimary nezuro dzaswera dziri pamahofisi ebato iri dzichida kuti sarudzo idzi dzidzokororwe dzichiti hadzina kufambiswa zvakanaka. Nhengo idzi idzo dzanga dzichidarika zana dzinoti sarudzo yanezuro yainge yakazara nechitsotsi chinosanganisira kuvhotesa vanhu vasiri venzvimbo dzavo, kusanyorwa kwemazita evanhu vari musarudzo pamapepa anovhoterwa, kushishidzirwa kwenhengo dzinenge dzichida kuvhotesa vota uye kupa nhengo dzinenge dzichida kuvhota zvekudya panzvimbo dzaivhoterwa. Nhengo iri kutungamirira komizareti mudunhu reMashonaland West vaSidney Nyanungo vazotaurira vanhu vanga vakaungana pamahofisi ebato reZANU-PF kuti zvichemo zvavo zvanzwikwa nekudaro sarudzo idzi dzichaitwa musi uchaziviswa. VaNyanungo varamba kusiya bhachi padare vachiti havasi kudzokorora sarudzo asi inzvimbo dzanga dzisina kupera sarudzo uye dzine zvakakanganisika zvishoma. VaNyanungo vati kubva nhasi kusvika nechitatu nhengo dzinofanirwa kuwirirana pamazita evanhu vanofanirwa kuvhota uye kuti magwaro ekuvhota kana kuti voters roll ari kushandiswa ndiwo here ane bazi ravo. Muchinoi, mazita enhengo dzaifungidzirwa kuti ndidzo dzingangokunda musarudzo vatomi Mwanza navalasi Sauramba ainge asiri pamapepa aivhoterwa. Imwe nhengo yeZANU-PF vaCosmas Chaitezvi avo vaimiririra vaMwanza panzvimbo yaivhoterwa muward 3 vanoti zvinoshamisa kuti dzimwe nhengo dzechichena savaRail Cheni vasina zvigaro vanokuwanikwa mazita avo ari pamagwaro anovhoterwa.
Akuzvanawe Rain ari musero batsia izopinda paFrance. Rain murungu chaasi musero iye pachakatadzwa kuvhotera asi arionekwa ari ndiye anobuda pashiti. Mwanza woenda kuseri kunyorwa nepeni.
Imwe nhengo yebato reZANU-PF yakakundwa isina kuda kudomwa nezita inoti munhu akamukunda akatora vanhu vekune dzimwe nzvimbo kuti vavhote muwadhi mavo. Nhengo iyi inoti vanhu vakazovhota kwasviba vamwe vanhu vakadzokera kumba sezvo mapepa ekuvhota akanonoka kuuya.
She was busing people because my election ngavhave vanhu veprovince vakabhadharwa mari vakuti ngazviitwe vanhu vangavaenda and nobody, not even one single person from the ward supported it.
Vachaitezvi vanoti sarudzo dzemaprimary dzaiitwa zvinenge zviri nani munguva yevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Uzapotik zukuro waka dzakaoma kapepereti mugapepeka angari rezvi apo vanhu vanotiri majeni kwangu wadzi hatongakanzira.
KuZvimba North zvinonzi vanhu vakazovhota usiku vamwe vaenda kumba. Amai Marian Chombo mumwe wevaikwikwidza vanoti havana kufara nezvakaitwa uye vanyora tsamba yenyunyuto iyo vasiya kumahofisi eprovhinsi muChinoi. Amai Chombo vanoti vave kufara nedanho ratorwa nemusangano weZANU-PF rekugadzirisa zvisina kufamba zvakanaka. Dzimwe nzvimbo dzakaita seNorton dziri kuitwa sarudzo nhasi sezvo nezuro mapepa akasvika kwasviba. Chipangamazano chemutungamiri wenyika vaChristopher Mutsvangwa vachatatsurana nemudzimai wegurukota rezvematunhu mudunhu reMashonaland West vaWebster Shamu, amai Constance Shamu namuzvina bhizinisi vaLangton Mutendereki. Zimwe nengo dzinoti nzvimbo dzakawanda dzichadzokororwa sarudzo sezvo kwakawanda kusina kuitwa sarudzo dzakachena. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Tomboenda kuManicaland kune mutoro wedu wenhau Lloyd Moyo kuti tinzwe kuti sarudzo dzezano PF maprimary dzafambawo sei ikoko.
Nzvimbo zhinji dzashanyirwa neStudio 7 nhasi sarudzo dzange dzisati dzatanga. Paine makakatanwa ekuti nhengo dzezano PF dzinobvumirwa kuvhota pawadhi dzinenge dzakaita sei. Dzimwe nzvimbo zvakare dzange dzisati dzave nemapepa anoshandiswa pakuvhota kwacho. Kuchikanga danga mvura kuward 17 uko kune nhengo sere dziri kuda hukanzura vanhu vange vangori panzvimbo inozikanwa kuti muonde pasina chiri kufamba kubva mangwanani. Vanhu ava vakaswera zvakare vakamirira nezuro pasina zvakaitwa nenyaya yemapopoto emavhotero evanhu. Nhengo sere idzi dziri kukwidza dzinosanganisira vadadira Mutasa, vaBen Moyo, vatonderai nengome, vaDani Rusinga, amai Elizabeth Nyatoti, amai Cecilia Razerera, vaInnocent Chiduma, navaIshe Anesu Ziteya. Vazhinji vange vauya kuzovhota vange vari kuchema nenyaya yekuswera muzuva nenzara vakangomirira kuti vavhote asi pasina chiri kufamba. Vanga vari kuchemawo nenyaya yekushaya nzvimbo dzekuti vazvibatsire. Amai Rebecca Ziweya, mugari wemumusha weHobos kwaMutare, avo vaswera zvakare nhasi vari pamutsetse.
Gumbura pakuti nezuro takaswera panapa nenzara kubva makuseni kusvikira na7 uroko tiri panapa. Chekudya hapana, hapana matoilets, hapana chakabuda. Nhasi takangogara semaonera amuri kuita aya. Kumbata sosiya wana, zvinhu zvacho hazvitsarukani zvakamboita sei. Tiriwo vanhu vakuru tasiya mhuri kumba, tongoswerera here? Saka zvinopera rini? Ndapedza.
Amai Cleopatra Mangezi vanoti vanorwadzikana nekugarira guyo sembwa vachisiya mabasa avo akakosha kudzimba dzavo.
Kubvira nezuro kuma5 tiri panapa kusvika manheru kusvika ma7 o'clock titangomira. Kusukisera izoro similoko simile kwava simirira kuti sivhote kuvhota kwangkuna kuyala. Hangazi kuhlupani, havanya mapepa angkuna kuti akula havanya kuti avhotiwe into dzakona zonge dziyahlupa. Njova ndandilibona kuna matoileti akuna manzi ndlala. Loko sisuke kuseni ngama5 kuzofiyele kukatesi sesilambile kwapa ngendlala sesicina sesiphongo ngamadrinko ngonoko siyabonga.
Asi imwe nhengo yezano PF, amai Barbara Rigomeka, avo vanga vari panzvimbo yokuvhotera nhasi vaudza Studio 7 kuti kunonoka kuri kuitwa kuvhotesa zvinenge zvine chinangwa chekuda kubiridzira sarudzo idzi sezvo pari kuvhoterwa pacho pasina chiedza kana kwazove nerima.
Dilei nekuti vanhu vaore mwoyo vaise kandidheti yewaruda. Ino manje isusu tiri pano hapana kwatiri kuenda ba svika taisawo munhu wedu wetiruda.
Amai Lina Mutetwa vanoti vachangorindira chete kusvikira vadzadzikisa chinangwa chavo chekuvhota.
Kuda kuti tisaise kandidheti yatiri kuda, anhu ngavaine mapepazi tite zviripo, because izvezvi anhu azhinji apera kudzokera. Nyange wakaine mapepazi anovhota acho ndianani, because pana anhu ashoma. Isusu tine kandidheti yeutiwo yatiri kuda, tiri kuda mupfumi. Tine kandidheti yedu yatiri kuda isiri mupfumi.
Vatawanda Mukodza ndivo sachigaro wechidiki mubato rezano PF kudunhu reManicaland, uye ndivo mukuru ari kuona nezvekufambiswa kwesarudzo dzemapuraimari mubato iri. Studio 7 haina kukwanisa kutaura navamukodza kuti tinzwe kuti kunonoka kuitwa kwesarudzo idzi kuri kukonzerwa nei. Sarudzo idzi dziri kuitwa kumawodhi 10 nemasere emuguta. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne13630 shortwave, uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Namba idzi zvakare 001 202 465 0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk
ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa shona.
Nyanzvi mune zvekurapa dzinoti kurimwa kwembanje kuti ishandiswe semushonga wekurapa zvirwere zvakasiyana siyana idanho rakanaka zvikuru uye zvichabatsira vanobika mapiritsi nemishonga. Mutoro wedu enhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Munyori musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yanga yakatosaririra shure sezvo dzimwe nyika dzichirima mbanje yekushandisa mukurapa. Dr. Mastara vanoti mumbanje mune zvinotorwa zvinorapa zvinhu zvakadai semarwadzo, vanhu vasina chido nekudya pamwe chete nenhuta. Vanoti mbanje dzinenge dzabikwa idzi kana kuti processed nechirungu ndochete dzinoshanda kurapa. Dr. Masitara vapa yambiro kune veruzhinji kuti chero zvazvo mbanje dzichirapa, mbanje dzekuputa kana kudya dzine njodzi. Vanoti kuputa mbanje kunokonzera kukanganisika kwepfungwa.
Mbanje dzekuputa kana kudya dzinenge dzisina kuprosesewa semedicinal marijuana iyi. Saka dziya dziri dangerous. Mbanje dzinogona kukonzera kuti munhu urasikirwe nenjere pamusoro pezvimwe zvakadai dai.
Studio 7 yataurawo nesangano reZimbabwe National Traditional Healers Association NATA, avo vanoti vange vagara vachishandisa mbanje mumabasa ekurapa. Vanoona nezvezvirongwa zvedzidziso musangano iri vaPrince Mutandi, vanozivikanwa nezita rekuti Sekuru Sibanda vachigara kumufakose, vaudze Studio 7 kuti vanoshandisa mbanje kurapa zvirwere zvakadai sebuka, asma, kubvisa mamepo pamwepo nekudzinga munyama.
Mushonga unorapiswa inga kana buka, mushonga unorapiswa asma, mushonga unorapiswa zvemamhepo. Une mbasa rakakosha steric mutsika dzedu dzechiwani. Saka titori kuti ifodya. Tingati zvinhu zvakaita sezvidhoma zvevaro izvya inobvisa mweya yacho naitsvina inouraya zvidhoma. Mbanje mushonga unobisa mamhepo, unobisa minyama. Unobisa minyama iyo mbanje iyoya mashandira inoita.
Sekuru Mutandi vaudzawo Studio 7 kuti mbanje inopawo simba pabonde.
Yadzi pabonde inobatsira chose. Inotovandudza simba repabonde iyo mbanje iyoya.
Vamutandi vati kusangano ravo reZinata mbanje inongoshandiswa mune zvekurapa uye havakurudziri kuti iputwe. Imwe n'anga yada nekuzivikanwa nezita rekuti Sekuru Siwela vaudzawo Studio 7 kuti kazhinji vanoshandisa mbanje kupfungaidzira varwere kana kuti vageze nayo.
Ndinoiona kuti mbanje inoshanda mushonga wakakosha chaiko pakuti munhu chaiye akanga arova nezvivanda, arova nezvidhoma, mukamupfungaidzira mukamugezesa nayo zvinokwanisa kunge zvichitaramuka zvichisuduruka pamunhu iyeye. Motoona kuti utano hwemunhu wanga wakutokanganiswa neuroyo hwatoshanduka, wakutoona munhu akutokwanisawo kutaura kana anga arohwa zvekuvhura maziso kana kusavhura maziso, wakutoona munhu akutokwanisa kunge achiita upenyu hwake hwakanaka. Uyezve mbanje chaiye kuipfungaidzira padzimba kamudzimba umu munenge musingarariki zvakanaka, kunyanya nzvimbo dzine vanofamba usiku vachiita mabasa avehuroyi. Maipfungaidzira makasanganisa kana nebute chairo munotokwanisa kunge muchirara zvakanaka. Ndo chandinoona chakakoshera mbanje nekurapa zvirwere zvakasiyana. Kana mudumbu chaimo inobatsira wani.
Kuburikidza nemutemo weStatutory Instrument 62 of 2018, Dangerous Drugs, Production of Cannabis for Medicinal and Scientific Use Regulations, hurumende yakabvumidza kurimwa kwembanje yekushandisa mukurapa. Mukuchengetedza kuti isashandiswe zvisizvo, kurukota rezveutano ndorinenge richipa maresinesi ekurima, uye resinesi iri rinoda mari inosvika zviuru makumi mashanu zvemadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Munhau dzemitambo, boka renhabvu rePremier Soccer League rinonzi riri kunyunyuta zvikuru nekukwira kwemhirizhonga mumitambo yenhabvu. Michael Kariati anotiudza kuti zviri kufamba sei.
Mutauriri wePremier Soccer League Mzvare Kudzaibare vanoti vePSO vari kushishikana nemhirizhonga yakaitika mukupera kwesvondo pamitambo yaive pakati peCapes United neNitrat kuAscott Stadium nemumwe pakati pengezi Platinum Stars neHighlanders kuBaobab Stadium. Gwaro rabva kuPremier Soccer League rinoti vateveri venhabvu vanofarira kuzvibata vachiziva kuti nhabvu mutambo zvekuti chikwata chavo chinokundwa kukunda kana kuita mangange. Muzvare Bare vanoti sangano ravo rakamirira kunzwa zvakaitika kubva kune vabati vepembe vemutambo weCapes United Nichrat vasati vapa chisungo chavo pamutambo uyu. Mutambo uyu wakambomiswa kwemaminitsi mapfumbamwe apo vatsigiri venhabvu vakarwisana vamwe vacho vachikanda zvinokuvadza munhandare. Zvichakadaro, chikwata chiri kutungamira makundano eLeague aya chengezi Platinum Stars chawedzera utungamiri hwacho chiri pamusoro petafura yeLeague. Chikwata ichi icho chaive chakatungamira nemapoints maviri svondo rapera chave pamusoro nemapoints mashanu mushure mekurova Highlanders iyo vaikwikwidzana nayo kuenda panhongonya. Pari zvino madamburo yapinda pamapoints makumi maviri nemaviri mapoints mashanu pamusoro peFC Platinum iyo yakanorova Mutare City Rovers 1-0, Highlanders ichiramba iri pachinzvimbo chechitatu zvichitevera kukundwa 1-0 kwayakaitwa muBaobab Stadium. Highlanders neFC Platinum dzakaenzana pamapoints gumi nemanomwe. Triangle iyo iri kuti rimwe zuva yamuka chibhebhenenga rimwe zuva yanaiwa nemvura ndiyo iri kutevera iri pachinzvimbo chechina nemapoints gumi nematanhatu. Murayiridzi wengezi Platinum Stars Tonderai Ndiraya anoti havasi kudzokera shure nepavakamira pari zvino.
Tira kuramba tichingoenda mberi, tichiramba tichishanda zvine simba kusimudzira patiri nhasi kuti tiende mberi, kuti tirambe tichingoenda mberi.
Asi murayiridzi weDynamos Lloyd Mtasa anofunga kuti chikwata chake chichirimowo mukurwira mukombe uyu mushure mekutora mapoints ese matatu ekutanga emwaka uno nekurova Blue City 2-1 muRufaro Stadium nezuro.
Tichirimo mukukwikwidza patinobvuma kuti zvaramba ndopekuti tinenge tichiona kuti kunyange tikawina mitambo yasara hatisvike pane vamwe.
Dynamos yakwira chinhanho chimwe chete kubva payaive svondo rapera zvekuti yave pachinzvimbo chechitatu kubva pasi pasi asi mapoints gumi nematanhatu pasi pengezi Platinum Stars. Dynamos ine mapoints maviri pamusoro peBlue City neZPC Kariba idzo dzine mapoints mana asi Dynamos yacho ine point imwe chete pasi peYada. Capes United iyo yakatora mukombe uyu muna 2016 yave pachinhano chechishanu nekurova Nitrat 4-3 vachiteverwa neChicken Inn iyo yakatorawo mukombe weLeague uyu muna 2015. Chicken Inn yave nemapoints gumi nematatu mapoints maviri pasi peCapes United. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk apo tiri kutarisa nezvedanho rehurumende rekubvumidza kurimwa kwembanje kuti ishandiswe semushonga wekurapa zvirwere zvakasiyana-siyana. Zvangu yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato rezano PF muHarare idzo dzakatanga zvisina kurongeka nezuro dzave kutarisirwa kupera mangwana, uye zvabuda musarudzo idzi mune mamwe matunhu zvisati zvatsinirwa nebato iri zvinoratidza kuti vamwe vanga vari vamiriri vakundwa. Kunyange hazvo, kuziviswawo kwezvabuda musarudzo kune dzimwe nzvimbo dzaitwa sarudzo kumasvingo kwanonoka. Vamwe vakakunda pasarudzo dzemakanzura vanonzi vaswera vachipembera. Tabatashwa kumagumo echirongwa chedu. Anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusiyamina ntungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.